This is the sounds of Africa. Upenyo unorwadza. Zvaunoronga mukati meupenyu sezvaunosangana nazvo. I just thought kuti tichagara tese, tichafara tese, uye tichariritira munyika tiri tese.
For better, for worse, tiri tese. Asi chicha kazoitika pauri mudiwa wangu. Asi chicha kanivimbisa auni siendega.
Only see and dig.
So what is see?